Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 19, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kwasara mazuva mashoma kuenda kusarudzo yemutungamiri weAmerica ichaitwa musi wechipiri mbudzi 5. Sangano reZim Rights rinoburitsa gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu munyika munyaya dzekodzero dzevanhu mumwedzi waGunyana. Vanoita zvemitambo vari kukurudzirwa kuramba vachiwedzera ruzivo rwavo kuburikidza nezvidzidzo zvakasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi kwasara mazuva 10 kuenda kusarudzo yemutungamiri weAmerica ichaitwa musi wa5 mbudzi. Vamwe vanobvumirwa kuvhota muchirongwa cheearly vote chinoitirwa vasingagoni kuzovhota musi wa5 mbudzi vakatotanga kuvhota mumatunhu akasiyana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheDevry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Wanda zvandiri kuona zviri kubuda kwakasiyana siyana zvokuti panenge pakaomera mapato ose ramademocrats namarepublican, nokuti vanombondera vanenge vari kumbondera sokuti zvinhu zvanyanyo kubatana chaizvo kuti papasati panatso kuonekwa kuti uchange achindohwina upresidenti ndiani.
Tarisiro yekuvhota yakamira sei muvanhu muchiona?
Vechidiki ndinoona kuti vanenge vane morari yakati wandei yokunovhota, namadzimai zvekare ndinoona kuti morari yacho yati wandei, nokuti paita mudzimai unosapotavo zvimwe zvavanosapota ivo. Kozoitavo kunzvimbo dzakaita sokuma small town uko atingati maruzevha edu kunana Zimbabwe uko vanenge vana manyukunyuku zvekare, nokuti rwendo rwapera urwo ndivo vanonzi vakavhotavo chaizvo vakahwinisa vaTrump ivapo.
Iyo sarudzo yeguro rino inonyanyosiyana papi nedzekumashure?
Sarudzo idzi dzinosiyana chaizvo nedzimwe dzamakore akaperayo, nokuti tinoona kuti vari kukukwidza vacho amai Kamala Harris navaDonald Trump vanhu vakasiyana chaizvo. Mumwe mutana watonzi wakakura kudarika vamwe vose vati vambokukwidza muhistory America, achikukwidzana zvakare nomukadzi, mumwe mukadzi wechitema. Saka vakasiyana zvekare pane zvavanobvumira zvacho izvozvo. Zvekare vakasiyana pakuti vaTrump vakambotonga vakaruza, vaakudzoka zvekare. Dzakasiyana zvekare pakurukuru pokuti kuna vaTrump ndiye unenge umwe wavanhu vati vakukwidza une mhosva dzimwe dzaanenge achinzwa akapara dzinenge dziri kumakoti uku. Saka ndio kusiyana kwazvo ikokuripo kuti zvasiyana namamwe makore okuti vanenge vakazvichenesa kana kuti vakacheneswa vanenge vachikwikwidza vacho. Rwendo runo zvati siyani.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunhare kuOhio. Sangano reZim Rights rakaburitsa gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvino munyika munyaya dzekodzero dzevanhu mumwedzi waGunyana richibata nyaya dzakaita sekushandiswa kwemitemo mukutsikirira vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu. Matambudziko eutano pamusoro pekushayikwa kwemvura muchitungwiza, kudzingwa kwevanhu kumazowe uyewo kuenderera mberi kwesangano iri muchirongwa chekuchengetedzwa kwevanhu pasi pechirongwa cheProtection of Vulnerable Communities Campaign. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika Maibere kuti tinzwe zvizhinji.
Mugwaro iroro mune zvakati wandei. Chekutanga chatinotarisa mugwaro irori upenyu hwemukomana Dr. Webster Zambara ava vakatisiya mumwedzi waSeptember iuyu. Saka tinotarisa basa ravakaita sezvo vanga vari a peace builder muAfrica yose. Tinobatawo nyaya yeweaponization of the law. Muchaona kuti mumwedzi weyu waSeptember ndo pakasungwa vanaana Matai na Robson Chere na Samuel Gwenzi pamwe na Vosumus Moyo vakagara mutorongo kwenguva yakareba vachinyimwa bail. Mwedzi woyu zvekare matambudziko akaonekwa kuchitungwiza uko kune dambudziko remvura zvekuti vanhu vari kutogara musiwage. Ndo mwedziwo zvekare watakaparura gwaro riyariya rinonzi Hero the Broken Calabash 2023-2024 State of Peace Report.
Kune here zviri kuitwawo nemasangano neveruzhinji kuedza kupedza matambudziko aya?
Kazhinji patinotarisa nhau dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu tinongozogumira mukuchema chete, hatizombotarisa kuti ndezvipiwo zviri kuitwa nevanhu zvinotipa tariro yekuti matambudziko aya anogadzirise. Saka mumwedzi iwoyu waSeptember watiri kunanganidza, takaonawo kuti kune masangano akasiyana-siyana avo vane zvavari kuita kuedza kugadzirisa nawo yematambudziko iwayo akasiyana-siyana.
Zvamuri kukurudzirawo imi sesangano ndezvipi?
Kurudziro yedu iri paviri. Chekutanga tinongogara tichingokurudzira hurumende nekuda kwekuti ndo vane basa guru rekuti kodzero dzisatyorwe. Asi tikazotarisa statistics dzedu dzinobva dzatiratidza kuti ivo ndo vane mamwe mapazi anotonyanya kuchikora kodzero dzevanhu. Saka kana tichivakurudzira kuti vasatyore kodzero dzevanhu, hatisi kuvakurudzira zvinhu zvinonyanyorema kwete bodo. Zvinhu zvatiri kuvakurudzira zvinhu zvekungoti mapurisa avo ivo ngaasarega kuita basa rekufamba achisunga vanhu avo vavanoti havana pekugara. Nekuda kwekuti dai vaine kwekugara kwakanaka, havaimboda kugara mumastreets imomo mavari kugara.
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika Maibere vachitaura vari parunare kuHarare. Vagari vekumaruwa vakawanda vanoti mari yakawanda pabhajeti yegore rinouya ra-2025 inofanirwa kuiswa kumatunhu kuitira kuti kuve nebudiriro sezvo kwakasaririra zvakanyanya. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Pfungwa iyi yakabuda pamisangano yekomiti inoona nezvemari inoshandiswa nehurumende iyo yakaitwa svondo rapera nyika yose. Mumwe akapinda musangano wakaitirwa kumakonde mudunhu reMashonaland West vaMishek Nyarubero vanoti bazi rezvemari rinofanirwa kuisa mari yakawanda kumamisha kuitira kuti kuve nebudiriro kuburikidza nemari dzinopiwa matunhu kana kuti devolution funds.
Devolution funds ndiyo inotiita kuti tikwanise kuronga nevanhu vatinotungamirira. Saka mari ngaiuye ikoko.
Mumwe mugari wekukenzamba kumakonde amai Constance Chawafambira vanoti mari yakawanda inofanirwa kuenda kumamisha nekuti ndiko kuri kuitwa mabasa anounza budiriro akaita sekuchera zvicherwa nekurima.
Nokuti kana goridhe chairo riri kubva kuno kumaruwa, zvese zvatinoshandisa even tobhako iri kugadziriswa mishonga iri kubva kuno kumaruwa. Saka taiti ikoko mari zvinji ngaiwande kuno kumamisha ndokwatiri kuita basa, especially we women.
Imwe nyaya yakasimudzwa zvakasimba inyaya yekuti bazi rezveutano ripihwe mari yakawanda kuitira kuti kumamisha kuvakwe makiriniki nekubhadhara vana mukoti kuitira kuti vasatize basa vachienda kumafuro manyoro sekutaura kwaamai zvanai Charuma.
taikumbira kuti mawadzi edu ekumarural areas awanewo makliniki akatiwo kana akaitawo 3 vanhu vanobatsirika, towanawo maambulance ekuti munhu akaipiwa mareferals akwanise kuzotakurwa kuenda kuzvipatara zvinenge zviri kure nesu.
Amai Charuma vanotiwo panofanirwa kuva kwahomwe inobhadhara madhokotera kuti aende kunoona varwere kumaruwa.
Kuti dai tawanirwa kana quarterly mobile doctors vanofamba mumakliniki edu sezvo tisina mahospitari matiri kugara, vanova vachiuya vachizorapawo varwere vanenge vachirwara nekuti zvikwanisiro kumisha hatina.
Mumwe mugari wekuzowa kumakonde vaDavid Zimbiti vanotiwo bazi rezvemari rinofanirwa kuisa mari mukuvakwa kwemadhamu senzira yekuraramisa vanhu nezvipfuwo. Mumwe akapinda mumusangano wekuzhombe mudunhu reMidlands vaRestumpofu vanoti bazi rezvemari ngariyamure maboka akaita seGrain Marketing Board neCotco kuitira kuti varimi vabhadharwe nenguva sezvo ari kutatarika kubhadhara varimi gore negore.
Ini ndikuti hurumende ngaitibatsire kuti Cotco neGMB vatibhadhare sevarimi nenguva, ndiko kuti nyika yedu isimuke.
Dzimwe nyaya dzakabudawo pamisangano iyi dzinosanganisira kuvakwa kwemadhamu sezvo mvura iri kunetsa, kubhadharwa kwemari dzechikoro dzevana vane vabereki vasingakwanise kubhadhara mari dzechikoro, pamwe nekuvakwa kwezvikoro sezvo vana vari kufamba mitunhu yakareba kuenda kuchikoro. Mumwe mugari wekumhangura muzvare Tish Kambadzo vanoti mari dzekuita zvose zviri kuda vagari inowanikwa kubva kwemitero yezvicherwa zvakawanda munyika, nokudaro mari iyi inofanirwa kushandisa mukusimudzira matunhu aya.
Ministry of Finance ngaimbotoro mari kubva kune vemining vari kumaina.
Sachigaro wekomiti yechipiri yakafamba kumatunhu eMashonaland West, Midlands, Mashonaland Central neManicaland vaAndrew Ngani vanomirira Chakari muparamende vanoti nyaya dzakabuda zvakanyanya kumisangano yavakaita dzinosanganisira dzezveutano, dzemvura pamwe nedzezvikoro zvishoma. Vagari vekumaruwa vakafarawo kuti gore rino komiti iyi yakafambira nzvimbo dzekumaruwa sezvo yaingofambira vekumaguta nemadhorobha makore apfuura. Komiti iyi ichaunganidza zvose zvakabva muvanhu yozozvisvitsa kuhurumende kuitira kuti zvishandiswe mukumba hwaro hwebhajeti ra2025. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 masvondo ese, asi nhasi muchachipiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munosichipiwa mazuva ose naMarvelous Mhlanga Nyauye, asi nhasi muri kuchipiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemumiriri wesangano reEquality Now kuchamembe kweAfrica, amai Sally Ncube, tichitarisa kucherechedzwa pasi rose kwezuva remadzimai ekumaruwa iro rakacherechedzwa nechipiri chadarika. Amai Ncube, mungatiudza kuti zvakakosha zvakadii zviri kuitirwa madzimai ekumaruwa pane zvamaa muchitarisirwa emi semasangano?
Tinoona kuti kumadzimai ari kumaruwa ndivo vakabata kuti nyika dzedu dziendeke munyama, munyeya, nekuti kenyika tive nebudiriro yekuti tive nekubatsira pamwe chete, pave nekunge tichidzidzisana nekugara tiine hwaro hwedu hwekuti hunhu huumbike, uye kuti tinge tinewane kubatsira pane kusimbisana muupenyu zuva rega rega. Saka tinoona kune zvirongwa zvekurima, kune zvirongwa zvekupanana chikafu sezvetiri mugore renzara, kune urongwa zvekare hunobudirira munyaya dzezveutano. Asi mukubatsirana pakadai zvinotiratidza kuti pane zvinogona kuti tizvisimudzire, nekuti nyaya dzemiri zhonga kukaita nzara dziri kuenderera mberi. Vamwe tika nemagariro vari kuchizviridzika pakuti vana vane vakurodzwa vasati vakura. Saka tinoona kuti hurumende dzakaisa mitemo kuti vana vakarodza vari vaviri semiyo yane ndokutona kuti hai rutsidiro rwapuwa nemitemo asi mukuti mitemo iiwane vanopota vachitarisa vanoita kuti mitemo itevedzerwe vange vachiita basa ravo nemazvo tinoona tichida kuti kuwedzerwe rutsidiro panyaya yezvikwanisiro zvemapurisa
ko panyaya yekodzero muri kuona here madzimai ekumaruwa aya achiwana rutsigiro rwekuti vange vachiziva kodzero dzavo
ruzivo rwekuti kubva muzvikoro vanhu vakwanise kuziva kodzero dzavo dziri mudumbiro remitemo uye vazivewo kuti kana kodzero dzavo dzichinge dzavhiringidzwa vanokwanisa kuenda kupi kuti vakwanise kubatsirwa kune masanganozve anoita kuti kana vanhu vaine munuto dzekuti kuda rutsigiro rwavo rwune parusina kunyatsofamba zvakanaka mungava muutano mukusvikira upfumi nezvirongwa zvehurumende zvakasiyana-siyana vanoendawo kunoreva kuti vakwanise kuwana rubatsiro kubva mune vanonziwo maindependent commission vangava vedzenga vangava verunyararo vangava vekodzero dzevanhu saka kazhinji kazvo zvindiriangoti dzimweni dzenguva zvimwe zviri kuita kuti vasasvikira kodzero dzavo inhau dzekuti kunenge kusina ruzivo uye kana takatarisa zvekare muupfumi hwedu pakaita nzara zvimwe zvikwanisiro zvekuti upenyu huendeke zvakafanana nekuendeswa kwevana kuzvikoro uye tikatarisa dzidzo yaakudiwa mazuva ano takatarisa chero muafrica union kwaakudiwa rimwe kumwe kukwenenzerwa kweruzivo kuitira kuti dzidzo ichashanda muzvikoro ikwanise kusimudzira vana kuitira kuti vakwanise kunge varimo nezveupfumi hwenyika hwemazuvano hunoenderana nezvinoshandawo pasirika
kumadzimai ekumaruwa tichiri kuwana mashoko ekushungurudzwa zvakanyanya zvii zvamungataurawo sesangano rinorwirawo kodzero dzemadzimai
takaparura tsvagurudzo yatakaita munyika dzakasiyana-siyana dzemuno muafrica dzaitarisa nyaya yemhuri nekuti kuenzaniswa kwenyikana kunotangira mumhuri mhuri ndiyo yakakosa kuti ikakokesa kodzero dzevanhukadzi budiriro inoitika munyika nepasi rese saka zvimweni zvakabuda mutsvagurudzo iyi ndezvekuti nyaya dzedzinotsika nemagariro nezvitendero dziri kumbunikidza kodzero dzemadzimai nevanasikana zvisiri kuizvo zviri hwaro hwetsika dzedu nemagariro saka isu tiri kukurudzira kuti munyaya dzedzidzo munyaya dzezvevatungamiriri vematunhu venyika nemaruwa tive tinokota tichidzidzikana hwaro chaihwo hwetsika dzedu nemagariro nekuti sevanhu vatema mutsika dzedu nemagariro tinokosesa tsika nemagariro nerunyararo mumhuri tisingambunikidzi kodzero dzevamwe mitemo iripo panyaya dzenhaka mitemo iripo pawanisano uye kuti kana pachinge paitika kusanzwisisana pakati pevanhurume nevanhukadzi muwaniso pane mutsika dzedu kunonzi kuna vana vatete kuna vana sekuru kune vamwewo vezvitendero kune zvandingati pane vanhu vane mabasa akasiyana-siyana mumhuri dzega dzega kana mumaruwa akasiyana-siyana vane basa iroro rekuti vapote vachibatsira kuti kuve nerunyararo mutsimba uye kune mitemo kubudikidza nemapurisa nemitemo yakaitwa yemudzimba nepanze kuti mhirizhonga idziri kuzeka sa tinoramba tichikurudzira kuti ngatisvitei kuti tive tinoita kuti mapurisa azive vatibatsire upenyu hwemadzimai nevanasikana vari mumaruwa hunenge hwatipundike
manga makateerera kune mumiriri wesangano reequality now kuchamhembe kweafrica amai Sally Ncube muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiiri westudio 7 ndiri muwashington dc
zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiiri westudio 7 ndiri muwashington dc nhasi tine hurukuro naDr Lindwa Nyati vanove chiremba anenge achirapa kuzvipatara nemishonga yechizvino-zvino kana kuti medical doctor panguva imwe chete vari zvakare chiremba anorapa nemishonga yechivanhu vari nhengo yeZinata tabata Dr Nyati kuti tinzwe kuti vanozvikwanisa sei kuti vari kurapa kudivi remishonga yechipatara yechizvino-zvino pamwe chete vachiita matare ekurapa nemishonga yechivanhu tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Dr Nyati
chengetezi.
Tinonzwa kuti muri nengo yezinata zvichireva kuti mune muchirapa nemishonga yechivanhu zvakare muri chiremba anenge achishandisa mishonga yechirungu muzvipatara mungatiudza pamusoro pemashandira amunoita
ichokwadi inini tine chipo chokurapa pachivanhu nekurapa muchipatara nyaya iripo ndeyekuti kuzorapa muchipatara ibasa rebare rechivanhu riri mumusha medu riri mandiri chikurusa chivanhu chemusha chekwanyati chinobata mabasa echivanhu chobata nemabasa ekuchipatara ndozvazviri saka kuchipatara ko aiwa ndati fambefambei kusvika ndaita general practitioner for now hangu zvekuspecialize saka iri dare rechivanhu rakanga rakangomirira saka ndaimbofamba naro ndichiri gadzirisa aiwa asi ezvinoizvi ndasvika pekuti kana kune anenge aine dambudziko randinokwanisa ndogone kumubatsira
saka anosarudza ndiye murwere here kuti ndoda kurapwa kuchivanhu kana kuchirungu kana kuti ndimi mune ma kuti urwere uhu hunoda chivanhu kana kuti hunoda kuti urapwe kuchirungu
ingiyo nemubvunzo yenyu iyoyo mubvunzo mukuru chaiti murwere angasarudza zvake asi pakumuona inini paanouya sinka netrained medical doctor kana auya kuchivanhu handidhereri kuti unofanirwa kurapwa kuchivanhu asi kuri kuti ndaona kuri kuti munhu unoda kurapwa kuchirungu ndinotomukurudzira kuti aiwa izvi zvinoda kuti unorapwa kuchirungu tozoti todhila nezvechivanhu later on mapatients vane choice dzavo but tinomuyambira kuti sezvo ndichiona sekuti zvimwe zvinhu zvako izvi kune zvinhu zvingada kuongororwa muchirungu ngakutangirwe ikoko then itochiuya muchivanhu chedu togadzirisa chivanhu chedu ndozvandinoita kazhinji inini ndinodzidzisa mapatients kuti kana arwara chaizvo totine marwadzo kune zvekuti auya maybe akungoona zvinhu zvake hazvisi kufamba zvakanaka but akati dhiii poita munhu anouya achiti ndine musoro ndiri kupinda nechando ndiri kutsva muchipinda nechando ndotoziva kutoti iyoyo yatove fivha zvaakutoda kuti munhu aidini ndomucheka temperature ndomucheka kana zvebp kumucheka ndoti aiwa zvinhu zvenyu for now hazviite kuti inini ndikurape panaapa pachivanhu bcause unogona kutondistrokera panaapa kana kutondifira nyore vatitange kuchirungu
hamusi kuwanawo here dambudziko rekuti kunoitawo vamwe vanoti vakanzwa kuti munorapa zvakare kuchivanhu tobuda muchipatara kuti aiwa handikwanisi kurapwa nemi nekuti munoita zvechivanhu
inini ndagara iko kuchipatara kwacho I don't even talk about chivanhu changu ndinorapa munhu as a medical doctor kana azvozvinzwa hake kuti ndinoita matare uchauya kumba uchanditsvaga wouya kumba kuti mandirapa kana kuti ndanzwa kuchinzi munorapa kuti pachivanhu ndingadawo kuuya mondibatsira pane izvozvo haikona kuti muchipatara handibvumire kuti muchipatara nodhaivheta pensheni unouya kumba uku handiite izvozvo vamwe vanondiona unouya woti chiremba uri kundirapa henu pachivanhu pachirungu asi ndazvoratidzwa kuti munorapa pachivanhu munogona kundibatsira pachivanhu so tache patient I make sure kuti patient unorecover ndapedzerana naye kuchirungu kunoku then when they are fit if they wish to come and see me matare vanouya tobatsirana handiite zvokuti ndiri kuchipatara ndotanga kutaura zvipatara ai
manga makateerera kuna Dr. Lindwa Nyati vanove chiremba wekuchipatara vari zvakare chiremba anorapa nemishonga yechivanhu muhurukuro yedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu teererai zvakare svondo runouya apo tichakupai chimwe chirongwa anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya munhau dzemitambo apo kuvandudzwa kweruzivo nekushandiswa kwemichina yechizvino-zvino pasi rese kuri kuramba kuchisimukira. Vanoita zvemitambo vari kukurudzirwawo kuramba vachiwedzera ruzivo rwavo kuburikidza nezvidzidzo zvemakosi mapfupi pamwe nezvirongwa zvekupanana ruzivo. Mutori wedu wenhau Pasimon Dlovu anoti panyaya inotevera.
Mutambi wekuZimbabwe ave kugara kuCanada, Melgin Tafirenyika, anoti akabatsirika zvikuru nemakosi maviri akatora gore rino kuitira kuti anzwisise mashandiro ane pundutso munyadzi zvemitambo.
Saka ndakanotora kosi yavaiti Amplified Voices for Emerging Producers and Writers, just kuti ndingo understand the overview ye industry yavo kuti inoshanda sei chichichi. Saka ndakatopedza last week, it was a 6-week course. Ndikanotora futi imwe kosi yainzi Black Above the Line, Film Producers yemablacks ari kukomble not havasi kupiwa maopportunities.
Asi mumwe mutambi anoda kuzikanwa nezita rekuti Tongai anoti ane chido chekuitawo zvidzidzo izvi asi anokundikana nekushaya zvikwanisiro izvo zvaati zvinoita kuti vatambi vakawanda saiye vatadze kusvitsa zvigadzirwa zvavo kune vanofanirwa kunge vachizvitenga padande mutande.
So tinozogumisira tengori nebasa ratinaro kunyange rakanaka asi richitadza kusvika kune vanhu chaivo vanofanira kunge vachigamuchira basa iri.
Nyanzvi yezvemitambo vachidzidzisa zvemimhanzi paMidland State University, Dr. Vimbai Chamisa, vanokurudzira vanoita zvemitambo kuti vatore makosi anosimudzira mabasa avo, vakati zvakakosha kuti vafambirane nenguva.
Vasasara zvinhu zviri kuitwa nemamwe maakune dzimwe. Saka ndinovakurudzira kuti vauye kuchikoro nekuti pane zvakawanda zvavanokwanisa kubatsirika.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano Relate First Harare uyezve vari nyanduri ane mukurumbira vachiri kure chiri kure vanoti kuwedzera ruzivo maringe nezvemitambo kunoya nenzira dzakareruka dzakasiyana siyana dzakaita sezvirongwa zvekupanana ruzivo nedzimwe nyika. Vakati kudzidza hakuperi, kunofanirwa kuitwa nguva dzose.
Ruzivo runoya nenzira dzakasiyana siyana hapana nguva yaunozomboti andadzidza zvakakwana. Mukuonesana nomukufambidzana unodzidza zvakawanda.
Asi imwe nyanzvi inodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi munyika kunovherengedza budiriro yevatambi vakawanda sezvo vasina mari dzinodiwa kuti vaite zvidzidzo zvinovabatsira muupenyu hwavo.
Kana upfumi munyika hwakaderera, vanhu vanosiya zvekutandara voita hwakomupako yekutsvaga kuti vararame. Zvemutambo zvobva zvakanganisa.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvemitambo mubazi rezvemitambo, Dr. Bigisa Mwanda, vanoti chido chehurumende kuzadzisa zvishuwo zvevatambi munyika kuburikidza nekugadzirisa matambudziko avanosangana nawo kunyange hazvo pamwe pacho hurumende ichizotadza nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Tirikwanisa kushaya mari yekupa munhu wese kuti ande kuita zvaanoita, asi mukana yekuti aende iyoyo kunoita zvaanoita kana kunze kwenyika iri kubva pakuti munyika muno tiri kuumbiridza environment yacho kuti iratidze kuti inoshandika.
Kushandiswa kumasaisai neumhizha hwechizvino-zvino kunonzi nenyanzvi ndiko kuri kuvandudza ruzivo rwevatambi zvakanyanya, izvo zvinozobatsirawo budiriro yavo. Uwandu hwevanhu vave kushandisa indaneti munyika huri kutarisirwa kukwira zvichitevera kupinda kumasaisai eStarlink munyika gore rino, zvinova zvinozokurudzirawo vakawanda kuti vakwanise kutora makosi akasiyana-siyana mune zvemitambo anoitirwa padande mutande kana kuti online courses. Zvikoro zvedzidzo yepamusoro-soro zvakaita seUniversity of Zimbabwe, Zimbabwe, Midland State University nezvimwe zviri kuparurawo zvirongwa pamwe nezvidzidzo zvechizvino-zvino zvinosimudzira mabasa emitambo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasimon Dlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kwasara mazuva mashoma kuti sarudzo yemutungamiro yeAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Sangano reZim Rights rinoburitsa gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu munyika munyaya dzekodzero dzevanhu mumwedzi waGunyana. Vanoita zvemitambo vokurudzirwa kuramba vachiwedzera ruzivo rwavo kuburikidza nezvidzidzo zvakasiyana-siyana. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.